isu tiri kuti ndofunga Minister of Education yatoparara. Nekuti ndodavira kuti kana dai zvanga zviri zvozofanira kunge zvichiitwa, Minister of Education yacho ingadai iri involved, ndochekutanga. Chekiri ndechekuti temu ino iyi itemu iri very sensitive. Voenda muzvikoro vodisrupta kudzidza, vodisrupta kudzidza kwevana, and haisi process inopera one day. Hurumende yazoona kupi mari iyoya vakudai kuchapanya vachipambadza vachiita zvinhu zvisina nebasa rese. Isu tiri kuti setrade union, maitiro aya maitiro ari kuda kuita udzvanyiriri, maitiro evanhu vari kutsvaga utamugate, maitiro euroyi nepamusana pekuti kana vari vanhu vane zvavari kuita, sei zvisingatorwi negwara rekuti zvinonyatsoitwa zvakanaka. Vanhu vanotori nechinangwa chekuimplimenta plani yekudzinga vanhu nenotice. Mutemo iwoyo watanga tichiti ndeweudzvanyiriri, ndowauya nawo kucivil service. Sei vari kuuya kueducation? Ngavaende kuministry of youth, ngavaende kumasoja, ngavaende kumapurisa, ngavaende kuintelligence. Vadzinge vanhu vasingashandi ikoko, kwete kuti nangananga nematicha avanoziva kuti hakuna maghost worker.
Saka imi sesangano muchashanda pamwe here nevanhu ivava kana kuti kukooperata?
Hatibatani kana vanhu vari kusakura vasingatiudzi kuti chavari kurimira imomo chii. Nepamusana pekuti ini ndikanzi paita vanhu vari kurima munda mangu, vari vanhu vari kuuya kuzodyara zvibaya mahure nesosori, ndinonoparticipeta here? Hatiiti izvo.
Asi imi hamuzoonekwa here sekunge mune zvamuri kuvharidzira kana mukaramba kushanda pamwe chete nevanhu?
Tikati isu hande kumba dzemapasta ese tichiti vhura wadhiropu yako, tura uchagambaje, toenda kumba kwevanhu vese veroma, vhuramba mako, tura uchaga kuti hamuna zvinhu zvakabiwa here? Nyange akava unozvibvumirei? Ngavatange vatiudza kuti chavakonzera kuti vaite izvi chii. Isu tiri Apex Council, isu tiri matrade union ari registered government, sei vasi kuti involva.